A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, May the 23rd, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome. If you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the upcoming MDC National Congress to be held in Gweru this weekend, where three top female candidates will battle it out to become one of the vice presidents to MDC President Nelson Chamisa.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachinache madzimai musakanganwe.
Olesine ngwilo olwabesifazane olwabo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by linking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Like we said earlier on, if you're just joining us tonight on our program, we are looking at the upcoming MDC Congress, where three women, Amai Lynette Karenye Kore, Amai Lillian Timfios, and Amai Tracy Mutiniri of the MDC were nominated to be voted to become one of the three vice presidents to opposition party led by Nelson President Chamisa. So they'll be vying for that post to become one of the vice presidents. As you know, there are three vice presidents. So this time around, they are vying to become one of the top females to be a vice president.
And also must remember that the Congress comes at a time when the country has lost the leader of ZAPU party, Dr. Dumiso Dabengwa, who passed away in Kenya en route to Zimbabwe following treatment in India.
Let's take a listen to what some of his party officials and others had to say about his death and what happened.
Badavengwa vashaikwa bari ku Nairobi vaibva ku India kwavanga vachiri norapwa zvino azofamba nenzira kava zvanzi abheta vauye kumusha saka vari panzira ipapo ndege yakazomira kuKenya vaifamba nadhokotera akazorealize kuti hai havachakwanisi kuti vaendire mberi vauye kuno kuZimbabwe saka mutumbi wavo izvozvo uri kuKenya hasatisati taziva kuti uchauya rini kuno sekuti kunogadzirwa mapepa kana munhu akashayikira kune imwe nyika vanofanira kugadzira mapepa okuti azotakurwa kuti abve ipapo auye kunoko
ndo vanhu vakavhura nzira kuziva kuti maganda anganokrosa sei ndo vanhu vekutanga kuhondo ndo vanhu vakavhurira isu vama70s kuti tizive gwara kuti hondo inorwa sei so really at this moment death ya Dumiso Dabengwa nevamwe vangu mazipra I know kuti vari kunzwa kurwadziwa chinondifadza chinhu one kuti akasiya gwara risingaperi norondo yenyika legacy yekuti you cannot cancel his name, you cannot rub his name from the history of Zimbabwe. Munhu uyu anga asingadi utsinye. A lot happened, but he never revenged. He was detained for no reason. He never revenged. He remained calm because he wanted people to live in peace in Zimbabwe.
That they were the voices of some of the party officials and just some people speaking about the death of Dumiso Dabengwa. Let's take a listen to what the MDC President Nelson Chamisa also had to say.
Tarasikirwa negamba tarasikirwa neshasha tarasikirwa nababa baba venyika baba vanga vasina rudzi rwavaisarudza baba vanga vasina zera ravaisarudza baba vanga vasina kuti vaida uyo kana kuti uyo vaida vese vaida vanhu vaitarisa zvakanakira nyika murume uyo anga ari akamira pachinhano ndosaka muchiona pasarudzo vakafamba nesu tikakambe natese vachitisidzira nyamba isatina kuzviziva kuti gomo rotisiyira mute kuda kutama dzanga dziri mbiro mbiro zvokutisiya honai tangomira tega hatisisina nokuti hatine utiziro tatine vanga vachitidzidzisa tanga tine hwaro tanga tine dura tinodura ravazwa muti mukuru wadonha kureva kuti mumvuri wabva totangira papi tichirasikirwa nemagamba akatasana baba vadhavengwa totangira papiko tichirasikirwa neshasha nesirina zvemapato tanga tichitarisa kuti chii chakanakira nyika tanga tichitarisa kuti chii chinoita kuti nyika iende mberi vakarwa muhondo yerusununguko munovaziva vainzi Black Russia nenyaya yokuti vanga vakatrenwa kunzvimbo zvine unyanzvi neumhetura hwepamusoro panyaya dzezvekuti vange vachigona munyaya dzezvesecurity saka munhu anga achitarisa pakuti pamazano kwete vari kuzapu kana kuti vachiita zvezipra asi kuti vari chibwechitedza uyezve vari shongedzo kunyika.
That there was MDC President Nelson Chamisa speaking on the death of Dumiso Dabengwa. Let's take a listen to what the Minister of Information had to say.
Dabengwa vanga vari minister we Home Affairs mu hurumende yedu kwenguva yakati rebei. Vasati vava izvozvo vanga vari murwi mukuru wehondo yeChimurenga. Saka chizvarwa mwana wevhu ashaya. Saka nokudaro hurumende inochema pamwe chete nemhuri yokwaDhavengwa nevakavakomberedza varasikirwa. Inochema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe. Inochema pamwe chete nemhuri yeZapu inova bato ravaitungamirira. Vakagara vari kubatsirwa neutungamiriri hwavamunangagwa kubvira pakurwara kwavo. Pane zvaitika tingati hurumende yakaedza payaigona kuti vawane kubatsirikana. Zvinonyanyokodzera panguva yakadai ndiko kuti mhuri inyanyotaura iri iyo kuti aiwana rubatsiro rwakawana rubatsiro rwakadii pakadai. Asi chandingakwanisa kutaura zvehurumende ndechekuti aiwa takaimboedza. Iye zvino izvi ndezvinhu zvaitika tingangoti inhau yatagamuchira tingati 4 or 5 hours ago. Saka hatisati tanyunganidza kuti vava papi utata wamanheru. Asi chinoitika ndechekuti vachapiwa rubatsiro rwakakodzera nokuti hurumende yavamunangagwa hurumende ine hanya especially kuvanhu vane chiremerera chakaita savadhavengwa.
We're hearing the tributes that are pouring in on the passing away of the late ZAPU leader Dumiso Dabengwa. What are your views on the issue? We will continue with our broadcast where we'll be looking at what will be happening at the MDC Congress in Gweru this weekend, where we have three top females vying for the vice presidency to the MDC president, Nelson Chamisa. So give us your view on that too, PJ.
Yes, yala mugela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho ke esihlaziya khona izandlupe izankathaze ezidibana labesifazane empilweni zabo kulolu hlelo kulumsakazo owe Studio 7 owe Voice of America. Lamhlanje kuhlelo lwethu siphatha ke udaba lo mhlangano omkhulu owe Congress eye MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lapho ke okulabathathu abesifazane abancintisana ukuthi bathole isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli webandla lelo ngoba ke isisekelo sombuso walelo bandla basiguqule ukuze kungeniswe kumbe kunikwe ithuba owesifazane ukuba abe ngomunye wabasekeli bakamongameli abathathu. abatatu laba abancintisanayo nkosikazi Linette Karenye Kore, unkosikazi Lillian Tim Vios kanye lo nkosikazi Tracy Mutiniri. Kodwa ke ngasikhathi sinye bevele siqoqe ukuthi sizakhuluma ngodaba lolu olwe Congress ye-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kodwa ke kube lo mbiko namhlanje esiwutholileyo ukutshona kukamkhokheli owebandla elezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa. Yena ke obhubhele kwele Kenya evela kwele India lapho akade ezama ukwelatshwa khona okwamaviki ambalwa edluleyo. Yikho ke usithole umbiko lo lamhlanje. Yikho ke sathi singaza ke siyekele ukuphatha udaba lo kamnumzana Dabengwa kuhlelo lwethu lamhlanje. Ngakho ke likhululekile ukuthi lisithinte ngocingo likhuluma ngoDabengwa akanye lokuthi waphatha njani impilo zenu akanye lelizwe jikelele kanye lokududuza imuli yakhe izihlobo labangane. Kodwa ke ngasikhathi sinye sikhuluma ke ngomhlangano omkhulu oweCongress lapho ke oweMDC lapho ke okuncintisana khona abathathu abesifazane abafuna labo ukuba lethuba lokuba ngomunye wabasekeli bebandla lelo abathathu ama vice president.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chemadzimai cheWomen's Roundtable. Nasi tiri kuuya panguva apo tatambira mazwi anorwadza veruzhinji sezvo mutungamiri aive mutungamiri wezapu vaDumiso Dabengwa vashaya. Saka nasi tichange tiri kutaura kana pane vamwe vanodawo kuuya vachipa mazwi avo enyaradzo munogona kuuya. Asi nyaya yedu huru pari zvino inyaya yeMDC National Congress ichange iriko pakupera kwevhiki apo tiri kuona madzimai matatu vachange vari kurwisana kuti vawanikwe ivo vachiva mutevedzeri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Madzimai aya anosanganisira amai Linette Karenye, amai Lillian Timvios na amai Tracy Mutiniri. Vese vari kuti ivo vari kutsvaga rutsigiro. Saka kana muchida kupinda muchirongwa muchitaura nezvenyaya yeCongress yeNational Congress yeMDC munogona kupinda. Uyezve kana muri kuda kupinda muchipa mazwi enyu enyaradzo kumhuri yavaDumiso Dabengwa uye kumhuri yeZimbabwe munogonazve kupinda muchitaura izvozvo. Regai timbonzwa kubva kuna amai Karenye avo vari kutsvaga rutsigiro kuti vari kuti ivo chii chavachange vari kuunza kubato ravo kana mchinge mavavhotera.
Vanhu veMDC vanoziva vanhu vavakashanda nawo kubva musangano muno tichitanga mabasa edu atakaitawo semadzimai, uyewo vanoziva kuti anoshandira musangano nemoyo wake wese ndiani. Ndiri seni ndakashanda ndikaenda kumaruzevha ndikaita maprogramu akabatika akaunza shanduko mubato redu reMDC. Ndakakwanisawo kuita zvinhu zvakati wande munguva yangu ndiri member of parliament. Muchimanimani West ndikaita maprogramu akawanda ndikavaka nyangwe nemaclinics nemacreche misika zvese izvozvo zvinhu zvandakaita semunhukadzi. Ndiriwo zvemukadzi aikwanisa kuenda kunoita make sure kuti rule of vote rauya ende ini semudzimai ndofunga kuMDC I'm the only female member of parliament akakwanisa kunotsvaga vote kureserva vanhu vakavhota. Saka ndino chivimbo chekuti vanhu vedu veMDC nekushanda kwandakaitawo kumusangano vanokwanisa kuti vange vari vanhu vanondipa chigaro ichochi.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna amai Lillian Timvios veMDC avo vari kutsvaga rutsigiro. Amai sorry Karenye iye zvino tombonzwa kuna amai Lillian Timvios avo vari kutsvaga rutsigiro. Regaiti tiri kunzwa.
Hello. Yebo, siya kwamukela kuhlelo lwethu Nkosikazi Thaka.
Yebo.
Silahlekelwe liqhawe si uthole umbiko lo lamhlanje wena uthinike ngo Dr. Dabengwa.
Dr. Dabengwa ngimaze ngo 1963 ngivela ngangise China ma hospital ngo 1963 safikele ofisini yezapu sawafike Dabengwa bengamayisi aqina okunye okumangalisayo sathenwa yibo sebafike emahofisini eDabengwa. UDabengwa ngibuhlungu kakhulu ngilesizi ngoba nxa ngikhangela kathesi angimboni umuntu osebenzela iZimbabwe njengoDabengwa. UDabengwa 1963 October baba ngabantu abathi izikhali zingena zingena through the Islam wabanjwa elesikhwini lomazula babe sesengamajengosodabengwa lawo mazula owayemdala kwawongusukhwili moyo owalokhu zi-congress labo Nkomo waba ngomunye wama-founders labo Joshua Nkomo. Babanjwa bangena esitokisini wahlala esitokisini belomazula bebethola izikhali zingene zakuqala kusesenguwemensiki kwi-federation. Usikhulu wade hatshi abafana laba bakhe abaphuma abafana abancane abazilitho kwasala usikhwili. Usikhulu wapika-ke eZambia. That was 1963. UDabengwa lo oDabengwa abasebenzi ongazange uze ukubone efranti enguye sikhuluma manje nalo okuthiwa nguPresident u-Emmerson Mnangagwa wathrena nguDabengwa kambe ongazange alokhu nje nguDabengwa ngubani asebesele kathe simbakhangela abasebenza lo lo Dr. Dabengwa uBlack Russian ngibona ijani ngoma engibaziyo phakathi kwabo abantu bonke sebehambile sikhuluma ngeqhawe lamaqhawe ukwedlula amaqhawe wonke asekhona kaphese engiwakhangeleyo ngathi bani engathi yena umgabe efika kulele sesegane ebuya wahlangabezwa wa-asha nguDabengwa evele eGhana. UDabengwa silahlekele kakhulu. Mina ngikhulumayo nguTrevia Thaka engisebenze naye kuze kufike namhlanje. UDabengwa ilizwe selizibuso leZimbabwe waphinde wangena ejele futhi lo-Lookout Masuku esekhululile izwe leli wamfaka ejele umgabe. ULookout wagula wabhubha uthe efuna ukuthi kambeni uLookout engwatshwa kazange aveba amalisa nokuthi abuye nje aze ngcwaba uLookout uDabengwa lo uze waphuma sesisiya kuyunithi sokukhulunyiswana uDabengwa lo. Namhlanje thina ngilokudana okukhulu okumangalisayo. Mina ngomunye onguzaphu lekade ikhokhelwa uDabengwa. Sifithi ukhipha esizweni esidubekayo esimangalisayo esi-oppressed esamandebeni. Esikhiphe eGibhithe esihambisa esizweni elizweni lesithembiso. UDabengwa sesithile sibuhlungu okunye okumangalisayo ongakazeli kuboni indoda esisebenze kangaka kakho njoba bephile emgabe bebe angikhuluma omnangako ukuthi ngubani osebenze njengoDabengwa bonke laba bakhona ngabantu abedlule ezandleni zikadiniso Dabengwa sebehambile abasebenza noDabengwa enkomo abengwa bamahusi kankomo akuqala athe elokhuzeni sisathi iRhodesia 1959 eliyusi elabanye bakhe akhem o-Isan Dube nabanye ngabaqamba ngingabaceti ngikhuluma ngayo uDabengo osebenze kangaka esebenzeki ilizwe leZimbabwe ngibuhlungu ongazange uze ukubona
ilizwi lokugcina ilizwi lokugcina nkosikazi Theresia Thaka lenduduzo kumakhumalo
ilizwi lokugcina kunduduzo kumakhumalo ngithi hayi makhumalo cina uza kuthini udubekile mtakakhumalo uDabengo uhlala ejele 4 years udubeka labantwana wakufica udubeke okunye ongazange uze ukubone lanamhla kubuhlungu ukuthi uDabengo ubhubhe umakhumalo eyedwa eNairobi ibuhlungu okunye okumangalisayo ngikhuluma lawe angikwazi ukuthi ngikhuluma lobani unkosikazi ngujeremia uprofetis jeremia ngikhuluma lawe
ye mama
ye lami umngamu ungithiye 22 March udabe ngegula kodwa ezama ukuzasiduduza kuthi ngokunye okumangalisayo mina engikhulini engabona ukudubeka kwaDingiso Dabengwa abangakwaziyo ukuthi indoda lesithule idubeke kangakanani edubekele ilizwelele eselinje selizintaka engazuzanga lutho mdala majuma yehluleka ngibuthakathaka imadolo nzima uthi makhumalo lapho khona cina mtakamandiweni umakhumalo ubhujelwe ngunina afika last month esendlelweni engafikile e-India kakabuye ukuthi azobona ingcwaba likanina
eyi abesebhujelwa yimkakhe hayi siyabonga nkosikazi Thaka
ngiyabonga
yeah. That day was Mrs. Theresia Thaka, one of those people that worked with Dr. Dabengwa. And she was saying something so sad again, that his wife, Mrs. Dabengwa, also lost her mother whilst in transit to India. When she was coming back, that's when she lost her husband.
Oh, so that's so sad.
It's a double tragedy for her.
Very, very sad indeed. Kune avo vakateerera parizvino tanga tiri kunzwa kubva kuna amai Thaka avo vaimboshanda na Dr. Dumiso Dabengwa. Ivanga vari kutaura ipo vachipa nhoroondo yekushanda kwavakaita vachitsanangudza zvakaitika asi regaiti dzokere kunyaya yatanga tambovhiya nyaya yemadzimai vachange vari kurwisana kuti vawane ivo vachiwana yatingati vice presidency yemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa tiri kunzwa kuti tina mai Tracy Mutiniri vari panhare regaiti ende kwavari hallo mai Mutiniri.
Hello, maskera sei.
Aiwa.
Mangwanani kukoko.
Maska tita skwera zvedu vazhinji vangada kuziva kuti imi zvii zvamungaunze kuchigaro ichochi chemutevedzeri wava Nelson Chamisa muchinge mawana imi muchivhoterwa semumwe wamadzimai vatatu vari kuwanikwa vari kuedza kuti vatore chinhanho ichi.
Zvandirikuunza chekutanga ndirikuunza maexperience yeinternational exposure semunhu akashanda kuUnited Nations and being ndakambova diplomat kwemakore akati kuti saka international exposure iyoyo ichabatsira zvikuru kumaketa zita rapurezidendi vangu vachamisa nekumaketa maNDC policies rinova basa randanga ndichingoita ndicharamba ndichisimudzira pamusoro.
Kune vamwe vangada kuvhunza zvakare kuti zvakakosha sei kuti madzimai vawanikwe vachiwana uchigaro ichi. Tiona kuti nguwa ya pfura vangavari vatevedzeri vachinji kana kuti mabasa iwaya ipamusoro. Tukuona madzimai vakawanda vasingakwanisi kuzawana. Zvakakosha sei kwamuri kuti madzimai vawanikwewo vari pazvinzvimbo zvakadai?
Zvakakoshesesa zvikuru kuti madzimai awanikwe ari pa decision making table kuti body zvinobatsira nekuti zvichemo zvemadzimai zvinonyakunzwisisikwa nemumwe mudzimai, uye zvemadzimai vakarerukirwa kunogugudza dhoo pavanoziva kuti pane mumwe mudzimai. Muchiziya tsika dzedu dzekuno kuAfrica ndedzekuti madzimai vanhu vakazvivereka, kunowanzopinda mumadhoo evanhurume vanonyara, vanotya, ende vamwe vanototya kuti vanozopendwa nebhurashi rekunzi hameno zvaa kunotsvaga muofisi yemunhurume. Saka vakaziva kuti munhukadzi vanoona zvakavarerukira kuuya muofisi mavo. Uyezve exposure yandakaona ini ndakasenzera UNICEF. UNICEF yanga United Nations bandiko rinoona nezvemadzimai nevana. Ndakasenza kwemakore akawandisa chaizvo. Ndine experience yekuti ndinokwanisa kunita tap again into UNICEF semunhu wavanoziva. Tochitounza macurrent programs anga ariko kuti awanikwa achiuyawo kudepartment remadzimai. Ndonga munoyeuka kuti nguva ini ndiri kuUNICEF, kana muchayeuka Sali Mugabe, tisu takamuunza kuUNICEF akazotanga program yake yainzi Child Survival. Tisu ina was one of the founders, akabatsira Sali Mugabe to set that foundation or that chapter. Saka ndine experience and also kuEastern Europe pandaa ndiri, former Yugoslavia. Madzimai ikoko vanorarama semararamiro edu kuno kuAfrica. Saka zvinhu zvakawanda zvindakadzidza ikoko. Ndinofunga kuti ruzive irworwo ndikarupawo vamwe vangu madzimai ari munhu, ndinoona upenyu hwavo huchizosumukira. Saka ndiko kukosha kunoita kuti mudzimai anga achiwanikwa ari muofisi. Mabasa nemitemo nechii zviri kunana paramendi, kune mitemo yatakaisawo kuparamendi. Ndiri mumwewo wamwe vakaisa mitemo yakati kuti kuparamendi. Mitemo iyo haisati yaita kaskedi kana kuti kusvika kumagrassroots emadzimai. Saka ndinofungidzira kuti ini ndiwo mukana wandapiwa wokuti mitemo yandakamboisawo kuparamendi yekodzero dzemadzimai ndaakumhanya nayo kunosvika nayo kumagrassroots kuti madzimai anzwisise vaziye kodzero dzavo.
Aiwa, mombobata makadaro nekuti tinenge taita rombo rakanaka. Tinemi madzimai mese muri vatatu, saka tichange tichimbopawo mukana kune vamwe. Imi mombobata makadaro, ndiri kunzwa kuti tina mai Lillian Timvius uyezve namai Lynette Karenye, asi mai Timvius ndivo vatanga kupinda. Sandichata mai Timvius mutaure na PJ nesindevele nekuti vamwe ava vanotaura shona. Saka PJ, I think momboenda kuna mai Timvius tinzwe kuti ivo ndezvipi zvavari kuunzwawo patafura.
Siyakwamukela nkosikazi.
Ngiyabonga, linjani?
Hayi, siyaphila. Linjani khona ngapha?
Hayi, siyaphila.
Singakangeni kudaba lwakho lokuncintisa, ungaba lamazwi amabili amathathu ngokubhubha kuka Dr. Dumiso Dabengu.
Ya, kubuhlungu bakithi. He was our icon. He was a very respected man, and as we show, really, he will be here. He will be here. The long he will be here. He is here. My condolences all to the family. I'm very sorry. It's a big loss.
Yeah.
Very sorry indeed.
Sibuyeke ekuncintiseni kwakho, ulethani ethebulini leyi ukuze uncintise unqobe esikhundleni sokuba ngomunye wabasekeli bakamongameli we-MDC?
Hayi, ngiyabonga sibilini. Ngomunye ongenayo and ngisebenze kakhulu esikhathi esiningi nabomama nabo baba labantwana mina mbone ngani njengomama ngumama olabantwana abangu 4 ngilomzukulu 1 ngumuntu osebenze labantu kakhulu ende ngiyakwazi khathesi sengikwazi ukuthi omama bafunani ontanga bafunani ende mina ngithi khona khona oku what is very very important is going down to the grassroots ukhuluma labantu. A leader does not know everything, but a leader must be a leader who listens to people, a leader who goes down to the people, to the grassroots, to listen to the people and learn with them and uphold and uplift others. So, mina mfuna ukusebenza labo mama izinto eziningi amadoda abazazi ukuthi omama bafuna abazazi. So mina khonapho mfuna ukuthi ngimelele omama, ngimelele ontanga. Khathesi akuselabo anti. Kudala sasithi siyagijima siye cweba ko-anti, anti encedise inkazana izikhule. Khathesi akusela lokho. So kwasokufanele ukuthi omama babe ngomama abalalelayo and omama abancedisayo amankazana ethu ukuthi bekhule bengene labo esikhundleni ukuthi bezimelelele kulezi zinto eziningi kule sanitary ware sihluphile bakithi. Uhulumende wake wapromisa ukuthi hhayi nxa i-sanitary ware ingena elizweni ayisabhadali itax. Kodwa asikuboni akula implementation abantu lokhu bekuya layo lokhu bebhadala. So izinto kulezinto eziningi engifuna ukuthi ngizele, kodwa kakhulu kufanele ukuthi sike sakhuluma ngizomunye umama ekhuluma esithi khona kwakhona omama emakhaya abakwazi noma le-constitution yangkhona ukuthi iba-protector njani. So kufanele ukuthi sifundise futhi omama ukuthi bebekwazi imithetho, imithetho eba-protectayo bona labantwana. So izinto ziningi ezokwenza, kodwa mostly mina
ye ubathembisani-ke labo abaza kuvotela.
Ikhe ngikukhulumayo mama.
Yeah.
Sina I am a unifier. Sina we are an opposition party. And then nga silama divisions lapha lalapha. Kufanele ukuthi sibambane. Sikhangele ukuthi bakithi ilizwe leli singathuthuka kanjani. Sesi kufanele ukuthi sibe sibambane. Sibe sicabange ukuthi sincedisane ukuthi singayenzani ukuthi uhulumende lo elalele abantu, uhulumende lo seyehlulekile ukuncedisa omama, ukuncedisa izimuli, ukuncedisa abantu beZimbabwe. Sesikhale sakhala. So kufanele ukuthi uhulumende lo sivote. Mina ngifuna ukukhipha ukusaba okukhona kubomama.
Yeah.
Especially emakhaya.
Oh yeah. Wathi ngubambe umlomo khona lapho sinikane ithu.
Mama.
Nkosikazi. Wathi ngubambe umlomo khona lapho. Uke ume kancane sinike ithuba omunye owesifazane owesithathu la elincintisana laye. Nkosikazi Mtiniri kumbe nkosikazi
Karenye. Yeah. Amai Linette Karenye Koret nokuchingamidza emchirongwa. Hello, am I Karenye?
Hey.
Hello.
I'm hearing you loud and clear.
Atatati ameno tifoni zaita sei. Tinotenda kana muri kutinzwa. Muti tsananguro kuti pane vangada kuziya kuti imi zvii zvamuri kuunzawo patafura. Kana muchinge mawanikwa muchiwanikwa muchivoterwa kwamuri kuenda uku kugweru ku National Congress yenyu. Zvakakosha sei kuti muwanikwo muchiwana mavhoti ipapa kuti muite mutevedzeri wavachamisa.
Ndinoda kutenda Marvelous nekuti wanisa mukana wekuti titaurewo zvatinoda kuunza kumusangano wedu. Chekutanga, ndinoda kuti ndinge ndiri mukadzi achakwanisa kukumbira kuwana vhoti pachigaro cheuvice president. Chishuo changu nezvandinofunga ini kuti ndingaunza, chekutanga ndinodawo kuti ndinge ndiri munhu anokwanisa kuchengetedza musangano wedu maprinciples acho, kuva ndiri munhu anoshanda ari pasi papresident wake pamwe chete nepati yake. Ndinodawo kuti ndinge ndiri mai vachakwanisa kuti ndiumbe musangano wangu kutungori a very strong institution. Ndichazviita sei? Ndinodawo kuti ndinge ndichikwanisa kubuilda a good culture yetolerance, yekuti vanhu vange vanhu vanoparticipata murunyararo vaine pfungwa dzavo. Ndichikwanisa kurana maprograms ecapacity building kutrena vanhukadzi, vanakomana nevanasikana under my office. Ndichadawo kuti ndinge ndichiita make sure kuti culture yedu isusu tichiri mu traditional conservatives, and ndiri kuona tiri vanhu vajaira kusenzesa chinhu zvechinyakare zvinotipa kuti tikwanise kutsvaga vhoti. Saka ndoda kuti ndiite embark on a rural transformation, because isu seMDC kumaruwa ndokwatiri kuda kuti tiende tinobvisa fie kuvanhukadzi, kuvana baba, vanakomana nevanasikana. Saka ndoda kuti make sure kuti I will build a strong base yerural constituents. Ndobva ndaenda kunoita make sure kuti taita victory under what circumstances any election inonzi iri kuuya toiwina, nekuti isu tinenge taenda kunogara kumaruzevha tichiita maprograms. Ndagara ndiri munhu anodziva zvekushanda nemumaruzevha, and the experience yandinayo nekushanda kumaruzevha ndeyekuita make sure kuti taita vhoti rinoita kuti President Chamisa come in election vange vachihwina. Ndichange ndichida kumhanya neprogram. As a woman, ndine zvizhinji zvandakawana experience kuti tiri kuleka nyaya yekusimudzira vana vane matalent. Ndoda kumhanya neprogramu yementorship kuita make sure kuti zvatiri kukura tiri kuchembera Marvelous. Mukuchembera kwedu tinoda kuti tinge tiine vana vatichaguruma, kuti pauchabva paunational chairlady wemadzimai sekubva kwandiri kuita ari kuuya achitoro wanga achiteedza zvakanaka zvimwe zvawakaita zvinhu izvozvo zvonga zvichishandiswa zvichipamba. Ndiri kudawo kuti pandichaita semunhukadzi udeputy president ndinge ndichisimudza bato rangu kuti riendewo a global platform kuita make sure kuti tine issue zelegitimacy, tinge tichinotengesa musangano wedu kunze kuti isu vari musadak region nevari kune dzimwe nzvimbo vauye vanzwewo zvichemo zviri muZimbabwe nekutambura kwatiri kuita semhuri nemugarire wedu. Ndichada kuita make sure kuti the issue of gender mainstreaming, I know very well kuti musangano wedu yes vanhukadzi varimo muzvigaro, asi hatisa tasvika levho yekuti tinyatsoti pano tavo tawana zvigaro zvakakwana. Chekutanga chatakatomhanya nacho tikachihwina ichochi kuti tiite one female VP, tinoda kuti tichisimudze chiende nechepamusoro kuti kubva from branch level up to national level tinge tichimhanya neissue yegender equality, nekuti musangano wedu une policy ye 50-50 in terms of position kubva pasi zvichikwira. I just want to make sure kuti inini zvinoita unify vanhu kuita make sure kuti taunza unity in the party. Toita reach out whoever ari panze kuti afile kuti inini ndiri part of the institution. Toita make sure kuti zvese zvatichaita zvafamba nemazvo.
Yeah, tombo kubatai muromo muri ipapo. Tine muteereri ari panhare pari zvino, regai tiende kwavari. Hello, caller.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Inini ndinonzi Anna Wemende, ndiri kuUnited Kingdom.
Ehe, makadi sister Anna.
Inini ndafara mandipa munhu andanga ndichishuva chaizvo kutaura naye. Michael makadi.
maikore muri kuhumoreswa pachirongwa. Taurai zvenyu navo.
Ini ndiri kufara. I've been listening to what zvavanga vachitaura izvo pachirongwa. And maikore has got my vote. Mai ava vanoshanda kubva pakatanga kusimuka MDC pazvanga zvakaoma. Ndanga ndichivateera ndichiona matsoka avo. Iroro simba ravanga vanaro rekusumudza musangano kuti tisvike patasvika. Even mukateerera maimpromptu speeches avo nezvavari kutaura kuti empowerment of women. If you educate a man, yes, an individual, mukadzidzisa madzimai zvamataura paurongwa hwenyu izvi, madzidzisa rudzi. Vana mai vakamhanya nechitandese zvanga zvichiita maikore. MDC is going to reign into the next century. And ichakura ikaita cyclone chaiyo chaiyo. Nokuti kumaruzevha kuvana mai vachakadzimirirwa. Zvavataura zvese ndinonyatsavabata masiko menaka ndichiisa masosezi kuti ndoda kubvunza kuti vanoite vazadzisa. Which means kuti ibhiza riri kutomhanya richiziva. Even zvekupirana kutambidzana chimuti zvakanaka kuti vanhu vasachemberera pazvigaro. Vazive kuti tinochembera, tinosvira vana vadiki vachine simba nenjere nekufambirana nenguva. Mageneration gap anotisiya tinemwe mufungiro wezvakafarira. Saka putting young people in positions, ivo vachienda pamberi vachipirawo vamwe ruzivo rwokuti vabate vachisvika vachiisa zvinyowani vachisanganisa. Ini ndazvifarira zvikuru.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutendai chaizvozvo. Ana hameno, kana muda umboti rimwe kuna maikore tisati takudropai. Maikore muripo here? Munzwe zvazviri kutaura sisi ana izvo.
Aiwa ndiripo, ndinoda kukutendai mudikani. Mwari akuitire zvakanaka. We are together and by the end of the day tine program yandiri kuti under my office yedzoka uyamwe. Yandiri kuti kusiya kwavakaita zvamuriya, chidzoka kumusha iwe uri kudiaspora. Ugoregesa ugozovota mune any election kuti baba chamisa vaende kustate house.
Ndo zvatiri kushuvira izvozvo kuti isusu rukuvhuke rwedu rwuri ikoko. Ko tinogodziti yamwe kuno, inini kuno uku chero ukafamba UK yesahoni pakanzi gutu. Saka ndinoda kuti birth certificate rangu ndirambe ndichivhota kune kumusha kwangu kwandakaberekwa. Ndo kune mwoyo wangu neupenyu hwangu nelivelihood yangu.
Mashoko makukuti, tinokutendai isisi ana, muve nezuva rakanaka. Maikore, mumbobata makadaro nemamwe madzimai vese bata yenyu makadaro. PJ, we're hearing there from a caller who's saying that she was inspired by what Maikore was saying about, you know, looking, you know, at passing the baton on to the next generation. I think, you know, let's go to you so you can take one of our guests since they've been waiting for a little bit. You can go ahead.
Yeah. Kulomlalelo khona. Hello.
Hello.
Yebo, linjani?
Oh, Senator Timvios, it's go ahead, it's okay. My Timvios is waiting for you for Ndebele.
Okay. Amenzithe ngxenye kungena omunye.
No, no.
Nkosikazi Timvios, wena ke ubusachasisa laphana izithembiso olazo, kodwa ke kungenzakala ukuthi njengoba lingabe yesifazana lonke libathathu, kungenzakala ukuthi kube ngonqobayo omunye wenu, akusoze kube lokhophe na, lizaqhubekela phambili lisebenzela ndawonye?
Iqinise ukuthi idemocracy noma lingaba lingu-three, ngathi singu-three khathesi nganti.
Ye.
Kungawina one, kufanele ukuthi sonke silandele.
Ye.
I-position asokuthi yikho kusebenzela umhlangano.
Ye.
I-position yokuthi nje izinto zibe lula ukuthi sisebenze. Kodwa i-position, I can make a difference from where I am. From branch, I can make a difference. The difference is the love for the people that I have. I have worked so hard in this party. I have worked so hard within this party. I was treasurer and I became chairman wing. I have been chair twice. Now I'm in the executive. I've been shadow minister for home affairs. I've done a lot for this party. And I do not think a position defines me. But what I can do for the people, the love of the people is what makes the world go round.
Yeah.
So this is my calling. That's why we're meeting Mumasalo Abantu. And I think if one of us wins, that does not stop me from working for this movement.
Yeah.
Because this party was never formed for positions, but it was formed to remove bad policies that have been that have made people suffer in Zimbabwe for this long.
Yeah.
So, we have to work wherever I am assigned, I will work.
Yeah. Mkutazo bani ongayipha kwabesifazane ukuthi labo baqunge isibindi bathathe izikhundla lezi ezaphezulu. Ngoba umkhuba okhona kathese eZimbabwe ikuthi abesifazane abaningi sebesesaba ukungena kwezombusazwe ngoba besesaba ukuhlukunyezwa.
Lelo liqiniso, umuntu ongumfazi nxa efuna iposition uyathethiswa kulezinto eziningi, uyesaba noma nomukuma nje ekhuluma ukuthi mina ngifuna lokhu lalokhu. So imanifesto yami eyinye yokufundisa omama i-public speaking, onkazana i-public speaking, ukuthi babe le-confidence yokukhuluma, ukuthi babe le-confidence yokuthatha lezi zihlalo. And khonokho kade kukhulunywa ngabanye ukuthi wakho khona kufanele ukuthi omama, abantwana, ama-youth nje, onkazana bethu abancane laba, kufanele ukuthi sibagrume. Sibagrume labo bengene kuma-positions ukuthi bezimelelele. Kulezinto eziningi. Ngiyakwazi ukuthi kunokuningi okukhona nxa ufuna i-position ukuthethiswa, but as women we need to be strong. You know, we need to be strong. A lot of men, they are insulted, but they take power and they take positions.
Mm-hmm.
So that is not, we cannot stop because we've been insulted or we've been, you know, we are being undermined.
Mm-hmm.
So women of Zimbabwe, we must arise.
Thank
we
you
must
so
stand
much.
Up and say enough is enough. That is the only way. And I cannot do it on my own. We have to do it together.
Mashoko makukutu.
I'd thrown a question that, okay, there are three of you vying for one position.
Mm-hmm.
Are you going to be able to work together after the elections?
That's a good question. Let's throw it to Mai Mutiniri. Mai Mutiniri, Muripano, turikuona kuti muri vatatu. Mese muri kukwikwidza kuti muve mutevedzeri waNelson Chamisa. Mumwe wenyu mumwe chete pavatatu venyu akakunda. Munozogona here kushanda pamwe chete semadzimai.
Ichokwadi ini ndine experience yekushanda ndisingapinde mafaction. Ndine experience yekuita unify vanhu. Vanhu vakatresa track record yangu. Vanoona kuti inini handibelieve in factional politics. Ndinobelieva kuti vanhu vakashenda vakabatana vari team. Tinowana maresults akati wandei. So muofisi ya vice president ndichimirira kubatsira va president Chamisa andifanire kuwanikwa ndichizoti ndamo muofisi tapakati pemafaction kokuti uyu anobhilonga kwakati anobhilonga kwakati. Ini ndinofunga kuti my stature nezvandataura kuvanhu zvinoratidza kuti ndiri unifier. Ndinoda kubatanidza vanhu vese kuti agenda yedu inge iri agenda yekusimudzira upenyu hwevanhu. Agenda yekuti mapolicies avachamisa anzwikwe globally, even musadhaki. Ndinoda kutaura kuti ndine urombo nekushaya kwaita brother wangu waDumiso Dhavengwa. Ini background yangu ndeyekuzapo. Ndakatanga activism yangu yepolitics ndiri kuwadilafu. Saka brother Dumiso is a very close brother to me. Ndakashanda naye. Saka ndinonzwa kurwadziwa but my values avakasiya matiri ndo andinonyanya kuremekedza nekuti isu takafundiswa rudo nekusadivida vanhu. Takafundiswa tinofanira kuita bring people together. Saka spirit yava dumiso ningango kuti zvangu beiso rest in peace ndinorwadziwa because I knew budi gg for a long time so ini ndinoti the spirit yatakasirwa navangomo the spirit yatakasirwa nana vadichungomozi nawo vadd ndiyo spirit yekubatanidza vanhu nerunyararo munoziva vanhu vese mukatresa vanhu vese vane history yezapu activism havana nguva yekudivida vanhu havana nguva yekurovana rovana nevanhu havana nguva yekupopota popota saka inini I'm bringing a culture yekubatana kwevanhu I'm bringing a culture yepeace in the presidium so that my president can concentrate on my issues ekubatsira nyika yezimbabwe onai maproblems atinawo muzimbabwe muno president chamisa vane machallenges akati wandei so he must have a vice president asiri mafaction ari kungofokasa kuti what can we do for our people what can we do for our women what can we do for our youths saka ndo zvandiri kuudzawo inini semudzimai aroda kuita vice president wavachamisa handina zvemafaction and ini ndoda kuzoparidza shoko rekuti mumdc hamufanira kunge muine mafaction
Tinotenda regai tiende kuna Mai Karenyi. Mai Karenyi manzwa mubvunzo uyo. Tinoona muri madzimai matatu. Mumwe wenyu akakunda ipapo. Munozogona kushanda mese here zvakamira sei ipapo apo?
Ndinoda kutenda Mavelas. Chekutanga regai ndingoti handina kuwaniswa mukana wekuti ndibatewo maoko kumhuri yeZimbabwe nekushaikirwa kwataita nababa Dumiso Dzavengwa. Ndopinda munyaya ini vazhinji vanondiziva background yangu kubva 99 musangano uno uchitanga vanozviziva kuti ndiri munhu akaita sei ndiri munhu uya asina zvekuti kana wanetsana nemunhu woramba wakabatirira kusafara kana kuramba uchitsamwira vamwe ini ndinobhiliva kuti sarudzo dzatiri kuenda hwani wedu akakunda ndinobhiliva kuti iyeye ndiye asarudzwa namwari uye ndiye asarudzwa nevanhu kuti agotungamira mufight years dziri kutevera ndinotonga ndiri mumwe wevamwe anoti chero dai uchida kubatsirwa with anything in terms of main power in terms of ideas in terms of working experience ndinenge ndiripo pakubatsira because for 5 years dzandakamhanya nadzo ndakakwanisa kushanda nemadzimai ezimbabwe yose ndikakwanisa kushanda nemayouth ndikakwanisa kushanda nana baba saka kana iri nyaya yekuti tingazokwanisa here kushanda inini ndinoziva kuti where there is love hapana pane dambudziko where there is love there is peace and I believe kuti after the election has got nothing to do with kuti a win and yan kumusangano wedu takagurumwa nenature yekuti sarudzo hakuna anoti ndakunda asi vanhu vangokupa mukana kuti chimbotungamirira pari zvino next time umwe wotungamirawo so I believe kuti after this Saturday come Sunday morning vanhu vanenge vaakuziva kuti pakati pedu wavada ndiani uye atapiwa namwari ndeupi tapedza izvozvo toshanda pepe nyika yedu yobudiri
mumbobata makadaro tine mutereri ari panhare pari zvino regai tiende kumutereri halo kola
halo
makadi yenyu mukoma tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura namukoma Hilary Chibaya
ehe makadi mukoma Hilary Chibaya muri kupi
ndiripo ndiri kufona ndiri kubotswana
ehe tipewo pfungwa dzenyu muri kunzwa iri mudariro
ehe ini ndiri kungoshuvira kuti kuri kuindwa ku Congress yeMDC totarisira kuti MDC painobva ikokoko hapana hatitarisiri zvekuti pachava nekuparadzana tinotarisira kuti vachakundwa vachabvuma zvichabuda musarudzo kana vabvuma zvakabuda musarudzo vozoshanda nevamwe vanenge vahwina vacho saka at the end of the day the party should emerge as the winner from the congress
Aiwa, mashoko makuku. Tutinokutenda iye anzvadzi regaiti taura neva nyarikani vedu nokuti nguva dzedu dzadyanana timukupeta hurukuro yedu. Asi toda kutora mukana uno yekumbochingamidza vari pa live feed yedu Moses Beta. Rest in peace vadavengwa ari kutaura. Amos Nguyenyanzi, rest in peace our hero Davengwa. Dunlebo Sikoti, and rest in peace comrade Davengwa. Vasikoti vari kupi zvakare. Gone too soon, rest in peace comrade. Tichaona Biriyati Matika kuti nematambudziko mvati please call me. Sera Mazengera kuti rest in peace Father Zimbabwe. Siyabonga Sonke. Apostole angada kufonerwa. Sela Mangenera kuti ya mai kore chokwadi vanoshanda. Tokudai amai tendai mashonga kuti ndiri kukona isisi mavhi munofara here PJ amenoka na une vari pa live feed tisataenda kuvanyarikani vedu.
Yengi labo lapha abasilandelayo siyalibonga ngokusilandela kwenu kanye lokubukela lo msakazo kanye lalolu hlelo uJunior Sibanda uthi salibonani basakazi siyalithanda liqhubeke lisifundela izindaba. God bless you Wilson okhulumayo ngise Yoville eJohannesburg. Pamela Khumalo uthi salibonani and lo kanye lo analyze Ndlovu la uthi salibonani. Upoaz Jaya Guru uti yena anopinda vatove naye Busani Buso Busani Mbuso Ntini ukanyele Jane Mkandi ukanyele nyakubona kona ngapho ngasengilandi Jane Jose Dube uti galale ngoxolo ubaba uDabengwa silahlekelwe singumthwakazi. Trace Mahlathini galale ngoxolo umalume so said bantu. Austin Ncube laye uthi khona ecingweni uthi yena we support you ladies. Norris Jones Matarirano Moyo, rest in peace baba Didi. Thandiwe Mavundla lala ngoxolo qhawe lamaqhawe. Austin Ncube kuthiwa ngumasalo wabantu khuluma ngomunye wabomama laba abathathu abazancintisa kukhetho. Rest in peace baba Didi. Zororai Murugare ngutendai Mashonga. Lungile Ndlovu la uti rest in peace baba Didi qhawe la maqhawe.
Tine mumwe mutereri tisati tapeta idu chirungu. Hello caller. Hello. I think the gate to reva nyarikani vedu PJ tibva tangopedzisa idu chirungwa chedu. Toti kuna mai kore. In 10 seconds, mwongo taura imi kutivanu waku votere nda ye. Tozenda kuna maimti niri toita maimti mvio sto watafara.
Zinodaku kutendai wa nale MDC wari kuterera. Uyendo kutendai ni kutipataka tendera tichita makokasizi makati pamukana. Kutipita ure mapolisi zedine shafio da kuita. Zinongo kumbira wa voti enyu. Nekushanda kwandaka itani emi ndinoziva kuti munoziva kuti takashanda zvakanaka. Mwari akuitire zvakanaka. Isu esata vende kumbira wa voti enyu. Voti Linette Karenyi. I love you all. Thank you very much. God bless you.
Mai mutinhiri taura yenyu. Hello, mai mutinhiri.
Ose ari kuya kukongresi yedu yeMDC kugweru. Ndinokumbira vhoti yenyu, ndinokutendai nekundiremekedza kwamakaita nekundigatira kwamaiita pandaitaura manifesto yangu. Ndinokutendai nemashoko amakataura kuti experience yangu neprogramu yenational healing yandoda kuunza kuti tipodze maronda evanhu vakashayikirwa vakashungurudzirwa hama dzavo zvichiburitsa neni wacho ndakaponderwa mwana nesistimu yezano namaitaidzamara. Ndiri kuvaisa muminamato yangu nevese madzimai vakashungurudzwa. Ndiri kuti ndokumbira vhoti yenyu toramba minamato. Tinoziva kuti vatungamiri vanogadzwa namwari.
Amai mutinhiri regai tikukate ipapo topowa maitim views chance maitim views PJ.
Yeah, elako elokugcina 30 seconds.
Ndiyabonga mama. Ngifuna ukucela kubantu bonke bomhlangano wethu eMDC ekhokhelwa ngubaba wethu Advocate Nelson Chamisa. Ngicela nivoti on Saturday. Ngifuna ukuba ngu-vice president. Ngifuna ukusebenza sibili ukuthi ZANU-PF iphume. And ngifuna ukusebenza labo mama, labo ntanga, lamankazana. Kufanele ukuthi iZimbabwe yethu sibe proud ukuthi we are Zimbabwe.
Yes, siyabonga nkosikazi.
Passion sibili ukusebenza ngicelani voti yenu bomama labo baba
namayuthi. Siyabonga kakhulu.
DJ,
there's no extra time. Unfortunately, as an SA team viewers, there is no extra time because we're really down to the wire. But, you know, good luck to all the ladies. I'm Marvelous Mthanganya, who is saying have a very good night.
Nalama Praxitis Jeremiah Niti Lisa.